Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 12/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndaifunga kuti dai waMunangagwa waiuya kumusangano zvaibatsirawo nekuti kana pane zvinhu zvichida kutaurwa waizvinzwira wega iwo waMunangagwa semutungamiriri wenyika wachinzwa kuti apa zvinhu zvinofamba sei, gwara ringatorwe nderipi kuti zvikasike zvaita. Ndaifungidzira kuti zvaigona kubatsira nyika yeZimbabwe.
Musangano pakati pemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchatanga mangwana chipiri muWashington DC.
Kuti pachiswa mutemo wokunzi muchechi tigarai makadai tigarai makadai, tinoona kunge tinenge taakusvika paya pekuti tinezenge tisisina iya yatinoti freedom of worship or freedom of religion, yatagara tichifara kwazvo kuti tinayo mukati menyika yedu.
Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti hurumende haifanirwi kuita mitemo yakanangana nemashandiro anoita makereke, asi kushanda nemakereke mukurwisana nekubatwa chibharo kwevana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica zvondo rino kutanga mangwana chipiri. Mumusangano uyu munonzi muchakurukurwa zvakawanda kusanganisa kudyidzana mune zveupfumi, kukurudzira kugarisana murunyararo nekukurudzira utongi hwejekerere, kusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, kurwisana nezviri kukonzera nekuchinja kuri kuita kunze, kusimudzira zvedzidzo, kusimudzira vechidiki kuti vave vatungamiri nezvimwe zvizhinji. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Moses Rumano vanoti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vaifanirwa kunge vakakokwa kumisangano uyu kuti vazvionere nokuzvinzwira zvinotarisirwa kubva kwavari.
Musangano uyu ndewe kusimbaradza zveupfumi pakati peUnited States of America neAfrica. Afrika iyo ndoiri kukarirwa kuzova ichange iri remangwana rakajeka repasi rose munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, uye munyaya dzekuti chikafu chinowanika here, nekuti Africa ine maresources ese anodiwa kuita kuti iyo Africa pamwe nedzimwe nyika dzibudirire kana dzikashanda pamwe chete zvakanaka zvisina umbipindo gaba, uye pasinaba kuda kuti pane mungada kuita umbayo kuda kudyira wapfupi neurefu.
Saka kana makatarisa mimi sei zvatora America kuti iunganidze vatungamiri venyika dzemuAfrica kutaura nenyaya dzezvinhu zvinonetsa muAfrica mekare, sei vatungamiri veAfrica vasina kufunga zvemusangano uyu pachavo?
Zvinonetsa nekuti muAfrica mukatarisawo tine mitauro malanguages akasiyana-siyana. Hazvirevi kuti hatikwanisi kutaura pachezvedu. Zvakasiyana nenyika yeAmerica yekuti ine hurumende imwe chete inonzi federal government. Africa inaba izvozvo. Africa ine nyika dzakazvimiririra uye dzinozvitonga dzakazvimiririra. Saka zvatora nguva yakakura kana zvinotora nguva hazvina kukwanisikaba kuti watungamiriri weAfrica wafunge zvinhu izvozvo pamwe chete, nekuti hapana bachimwe chete chinowaunza pamwe chete fanika zvakaita muAmerica kuti mune federal government inotungamirirwa naPresident Biden pari zvino. Saka ndiri kuona kudaro kuti zvinotora nguva dzakakura, nekuti hatitauri mutauro mumwe chete imo muAfrica pachezvedu, uye tinenge tichiona kuona kwakasiyana-siyana, uye nekuti zvematongerwo enyika zvinoshanda zvakaita sei, yatingati isusu mapolitical ideologies anoshanda muAfrica anenge akatisiyanisiyani nedzimwe nyika kunyanya neAmerica. Saka izvo zvinopa kuti watungamiriri weAfrica wasa kwa nisemba kutuwati hey uyaitu ungane pamwe chete nekuti pane zvinonetsa zvirimo munyika pachezvazvo sezvandadoma zvekuti mutauro uye netsika nemagadiro zvakada kuti siyane zvishoma shoma.
Dr. Rumano, tiri kuona zvekare kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa kumusangano uyu pamusoro pezvirango zvavakatemerwa. Munoona kuti kusavapo kwavo kunoita mutsauko wakadini muZimbabwe kana kuti paukama hweAmerica neZimbabwe?
Nyaya dzemaeconomic sanctions kana masanctions anenge zvirango zveupfumi zvikanga zvatemerwa kune nyika fanike zvakafanana neZimbabwe zvinotora nguva yakakura kuti pasi rose rigozogashira mutungamiri wenyika anenge arimo fanika zvakaita waMnangagwa kuti wagonzi wagozouya. Nepazvo zvakadaro ndaifunga kuti dai waMnangagwa waiuya kumusangano zvaibatsirawo nekuti kana pane zvinenge zvichida kutaurwa waizvinzwira wega iwo waMnangagwa semutungamiriri wenyika wachinzwa kuti apa zvinhu zvinofamba sei, gwara ringatorwe nderipi kuti zvikasike zvaita. Ndaifungidzira kuti zvaigona kubatsira nyika yeZimbabwe dai waMnangagwa wangu aripo wachizvinzwira wega. Inonzinzwira pamiri setsvimbo yedapi wachinzi imimi dai waMnangagwa nenyika yenyu yaita zvakati nezvakati zvirango zveupfumi zvatakatema nyika yenyu zvinofamba zvakadai zvakadai kuti zvipere itai kuti zvakadai zvaizobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuyaura nenzara uye zvisina bamikana yekuti upenyu hwavo huite zviri nani. Saka ndaifunga kuti dai waMnangagwa wangu wasvika waizvinzwira wega kuti gadzirisai pekuti nepekuti 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 kuti zviende pamberi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Moses Rumano, vari parunhare kuKansas neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti hurumende haifaniri kuita mitemo yakanangana nemashandiro anoita makereke senzira yokurwisana nekubatwa chibharo kwevana vachiti hurumende inofanirwa kushanda nevemakereke mukurwisa dambudziko rava kuonekwa munyika iri. Sangano reZimbabwe Gender Commission riri kukurudzira hurumende kuti idzike mitemo inobata mashandiro emakereke ichiti pane mamwe makereke ari kutyora kodzero dzevana uye ari kuroora vana vasati vabva zero. Zimbabwe Gender Commission yakataura izvi ichiti kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya, asi munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Wilfred Dimingu vanoti makereke haagoni kuita basa rawo zvakanaka kana achiudzwa zvekuita nehurumende.
Vawande, maonero edu isu vemakereke ndeyekuti nyaya iyi yekumhirizhongwa kana yekushungurudzwa kana kubatwa chibharo kwevana sikana vadiki, kwete vana sikana vadiki bedzi asi kuti nevana sikana vakura kunyange nana mai, inyaya yasvika padanho rekuti tingaiti is now a national crisis. Yakuda kuti isu tose venyika yeZimbabwe tibatane tione kuti tingarwise sei dambudziko iri rapinda mukati menyika yedu. Maonero edu ndeyekuti haisi nyaya yekuti tichisvika pakuti ngapaisikwe mitemo inobata vezvemakereke kuti tiedze kudzikisa dambudziko iri. Hatikuna mutemo ungagone kuiswa wakanangana ne pamwe maorganizations mukati menyika akafanana nekereke tichirwisana nedambudziko iri, asi kuti mitemo unofanirwa kuiswa wakanangana nemunhu wese nekuti nyaya yekuchengetedza vana, nyaya yekurwisa dambudziko iri ratakatarisana naro ndere munhu wese, vari mumakereke nevasiri mumakereke. Saka isu tinofunga kuti dai tese tabatana tachikurudzira vanogadzira mitemo nevanoongorora kuchengetedzwa kwemitemo kuti ngapachiva nemitemo yakasimba inodzivirira kushungurudzwa kwevana mukati menyika yose, kwete mumakereke chete, pasave nemutemo unonongedza makereke asi kuti kuve nemutemo unobata vari kukereke nevari munyika, nekuti mitemo haigadzirirwe vanhu vari mukereke nokuti vanhu vari mukereke ndivozve vanhu vanodzokera munyika. Saka mitemo yenyika tinoziva kuti hakuna wakambonzi mutemo uyu avu bate munhu uyu nekuti ari mukereke. Mutemo yenyika inobata munhu wese vari mumapate matongerwo enyika, vari mumakereke, vari muorganizations dzakasiyana siyana. Kana vachinge vamhirizhonga vana, tiri kuti ngapave nemutemo inovabata nekuvasunga pasina rusaruro.
Makereke angagona here kuita basa ravo achiudzwa zvekuita nehurumende?
Vawande, isu samakereke tagara tichishanda mukati menyika ino kwemakore yakawanda kwazvo. Basa redu guru riri rekudzidzisa kugara zvakanaka kwavanhu. Basa redu guru riri rekudzidzisa kuchengetedzana kwakanaka kwavanhu, kwevana vadiki, vasikana kana vakomana, vana mai, vana baba. Shoko redu nderekudzidzisa vanhu kuti tese takasikwa nemufananidzo waMwari, takafanira kugarisana mune zvakanaka, pasina anomirizhongwa, pasina anobatwa chibharo, pasina anomanikidzwa. Saka naizvozvo, kuti tisvike pakuti tingagamuchire ndangariro kana kuti pfungwa dzekuti isu sekereke tochiudzirwa, tochipuhwa mitemo nehurumende yekuti munofanirwa kurarama makadai muri mukati mekereke yenyu, tinoona kunge zviri zvinhu zvisingagamuchirike. Isu tinofunga kuti isu sekereke tagara tichitobatsirana nehurumende kuedza kuparidza kugara kwakanaka kwevanhu kuburikidza nemitemo yatiinayo. Vehurumendewo vachishandisa mitemo yakagadzwa nenyika kuitira kuti vese vanenge vabatwa vakanganisa nezvinhu zvakafanana nekubata chibharo vana nezvimwe zvakadaro, mitemo yenyika ishandiswe pasina rusarura. Saka isu tinoti isu semakereke tine mitemo yedu, nyika ine mitemo yayo, asi hakuna vari mukereke vasingatevedzeri mitemo yenyika. Vanenge vachikora mitemo yenyika nyange vari mukereke nyange vari munyika, tinoti mitemo ngaushandiswe zvakakwana. Asi kuti titi pachiswa mutemo wokunzi muchechi chigarai makadai, chigarai makadai, tinoona kunge tinenge taakusvika paya pekuti tinezenge tisisina iya yatinoti freedom of worship or freedom of religion, yatagara tichifara kwazvo kuti tinayo mukati menyika yedu.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Wilfred Dimingu, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Hurumende inoti yagadzira homwe yemari ichashandiswa mukuisa moto wezuva kana kuti solar panels mudzimba dzevashandi vehurumende vakuru vakuru senzira yekuvarerutsira panguva ino moto wemagetsi wakakwana uri kushayikwa munyika. Bepanhau reChronicle rinoti homwe yemari iyi ichange ichibatwa nePublic Service Commission. Izvi zviri kuitwa mushure mekunge hurumende yabva mukupa nhengo dzeparamende nemakurukota ayo zviuru nezviuru zvemadhora ekuAmerica ichiti iri kuvakweretesa mari iyi. Vanodzidzisa zvemabhizinisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende iri kuratidza kusanzwisisa matamburiro ari kuita vanhu munyika, vachiti mari shoma iyi inofanirwa kuendeswa mukubatsira vanhu nemishonga muzvipatara, magetsi munyika uye nezvekudya.
Izvi zvaakuitwa izvi zvava kunatsokuburitsa pachena unhu hwehurumende hwatagara tichitaura kuya kuti kuno uori, kune corruption. Nokuti ike zvinezvi nyika noufumi hwayo hwakanangana nedambudziko rokushayikwa kwamagetsi. Ndopatinotonzwa isu hurumende yobuda ichiti maMP, maminista vanogona kukwereteswa mari dzakati. Tonzwazve kuti vakuru vakuru vakati nevakati vanogona kuisirwa masolar panel akati neakati emari dzacho, ugozoona mari dzacho kuti dzinenge dzakanyanya kuwanda kusa chaizvo chaizvo dzamasola pane iwawo. Kana vamwe vozoenda kunoona kuti ichokwadi here kuti masola pano acho anoisirwa vanhu vakuru vakuru ivava anoita mari yatarwa, ivoona kuti kwazvaari kuwedzerwa kuchajiwa chaizvo.
Munoonei pazviri zvose izvi Profesa Masocha?
Jo musimboti watakara chitaura uwori watishita patiri panapa mzimbabwe nenya ya magetsi kuti magetsi anozongonzi kukariba akudzimwa sezvinhu zvakasika zvika muneche kare tozo zvivheneka towa kuti dambudziko ramagetsi rakatanga kare zvinhu zvacho zvokugadzirisa magetsi nyangwe mvura yekavako zvakavora hakuna zvine zviriko tikatarisa kuzvipatara zvekare tinoona kuti hakuna zviriko hakuna mibhedha hakuna mishonga vasevenzi havasi kupuwa mari dzakawanda asi toona kuti hurumende iri kutoda hayo kuisira vamwe vanhu masora pano hakusi kubata vanhu uchapa here uku kuti toti isi vananhingi ndo vanokwanisa kupuwa zvikwereti zvemari dzakati vananhingi ndo vanofanira kupiwa masora pano kudzimba dzavo
profesa pane chakaipa here mukuisira vakuru vakuru masora panero mudzimba dzavo
ko vanhu vavo vanhu vakatsigira hondo vamwe vakafa vamwe vakatorerwa zvinhu zvavo kana nyika yacho yakutongwa haisisinei nomunhuwo zvake asi munhu kauye ndiye unosumudza ufumi hwenyika ndiye mari idzodzo dzinoda kukoreresa mamp mari idzodzo dzinoda kuisirwa masora pano kana dzikaunganidzwa dzikaenda kumagetsi tinomutsa ufumi hwenyika ndiko kwatingatoti isu kwatingatozoti isu nyika inovakwa nevene vayo zvatiri kuona izvi ndozve topedzisira tati nyika inoputswa navene vayo kwete kuti ingaputswa namasanctions ariko masanctions atakapiwa tikadai aiwa kana tichiita izvozvo izvi nyika isina magetsi tinorevei kuvanhu tinorevei panyaya dzokusumudza ufumi hwenyika president vanozviwa here president vanozviona here kuti zvinhu zviri kuitwa izvi nemari dzehurumende dzinobata ivo president saka ngavazviongorore kuti kana pana maministry sepublic service commission yatiine mari yokuisira vamwe vevashandi vehurumende masora pano yadii kuunganidzwa muhomwe inondotenga magetsi yadii kuunganidzwa muhomwe inopiwa zesa nokuti zesa vanogara vachichema kuti hatina mari yokutenga magetsi kune dzimwe nyika tinotova nezvikwereti ikoko uku tiri kuita zvokupfuura mari ichinzi gaitombokweretesa mamp gaitomboenda kuidoisisira vamwe masora pano vacho ivavo vanoitirwa izvozvo ndovoga here vangasumudza ufumi hwenyika
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 tina kukwanisa kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuNewZimbabwe.com rinoti hurumende haisati yapindura tsamba yayakanyorerwa nevana chiremba pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muchipatara chepari renyatwa zvondo rapera vana chiremba vesangano rezimbabwe hospital doctors association vakanyorera tsamba kuhurumende vachiti vashandi vezveutano vazhinji vari kusiya basa kuenda kune dzimwe nyika izvo vanoti zvavakokonzera kupfa kwevarwere uye vachiti muzvipatara hamuna mishonga Newsday rinoti komishina wezimbabwe human rights commission Dr Elasto Mugwadi vanoti sangano ravo riri kutarisiswa nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi pose mushure nekunge rarumbidzwa zvikuru panguva iyo hurumende iri kupomerwa mhosva yokutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya MuNewsday makare bhanga reworld bank rinoti chikwata chenhumwa dzaro chiri muzimbabwe kusvika musi wa15 mwedzi uno kuti chisangane nehurumende pamwe nevamabhizimisi vachikurukura mamiriro akaita zvunhu yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadi pastudio izvo zviri kuzvinonzvani studio yamataura yataura yakunzi hanzi kune maimpoti ari kubva kuna purezidendi waimpoti inini ndiri kutaura ndiri panapa ndiri kumaruva handina kana ekg kana kapu
Wa ma MP awana chawanengo akanganisa kana wapiwa mari ne mutungamiri wenyika kana dai miliyoni nekuti wakasatura inotorwa zvezvakare yongoshandiswa nenzira isikadzisi asi taiti iwo ma MP kana wapiwa mari ngawarangarirewo kwaakabva kana achigona kuzoendesawo kadoko kechikenda wakavhotera kuti makaita basa asi iwo ngoarambe wachiti zvauya muhurumende kuti zvirungopiwa munhu wese ari MP ari muhurumende iwo ngaagamuchire nekuti akuramba kwavo hapana zvekunobatsira ZANU-PF ndiyo inoramba ichibhenefita iwo vasina chavanacho.
Ini guys kutaura chokwadi ka inini ndinoti government yasinoitika yanga iri raiti pane government iripo nguva yasmith marodzi anga ariko mabasa anga ariko mvura nemagedzi dzavasinganetsi vanhu vaidya vachiguta manje iyi government iripo yezani chii chiriko izvozvi mazuva ndikada kutarira maelection akaitwa vanoriga vochemera kupinda pazvigaro vapinda pachigaro hapana chavanoita chavanongochemera kupinda pazvigaro kuti vabe chete kuti vabhilde nyika havazvikwanisi saka chikanzi ndo chii chaicho chaicho guys paiko zviri izvi vanofanira kubhanwa kunorapwa kunze bhozi ndo zviri kuita kuti vanyaya kuignowa zvinhu zvemunyika bhozi vanotemba kuti vanomhanyira kunze
ko ndaida kupfunza iye chamisa chitaura waiti mari hatiiti ko zvakazofamba sei kuti abvume kutitorai mari ndipo pandaida kunzwawo kune mubvunzo kune vanotsigira ruling opposition party tarirai vatora mari iyayo asi kwaenza hai handiidi izvozvi ndinogona kuti nditore vamwe vanhu vachitambura kunga achitaura kuti sei vakazoitora.
Mamuka sei kumuri yezimbabwe kwamuri matima nenyika regai titende zvikuru nebasa guru ramunotipa rezveworld cup nguva dzose nekunyora kumafacebook page kwakasiyana siyana da kutenda zvikuru natitema Vilas Mhlanganya uye tinoda kukorokotedzawo Morocco nekusvika kwayo kumasemifinari kubva world cup ichitanga kufomwa 1930 kwava dai kuti makore 92 africa isati yambosvikako saka zvinhu zvinoratidza kuti kunoenda africa kune chiedza kune upenyu nekuti tarisa Morocco mugrupu F mayakanga iri yakanga ina na Croatia iyoyo dzakatanga kuvhura dzose gemu radzo dzikatamba dhiro ye 0-0 kuratidza kuti taona dzose dzasvika kumasemifinal tikaona Croatia ichibuditsa Brazil saka tikaona Morocco ichibuditsa Portugal saka dzinotarisa kuti matimu maviri awa angagona kuti imwe yavo isvike kufinali kana kuti aendewose kufinali. Asi chandinoda kuti nditaure ndinoona matimu maviri a achigona kutambira position yebronze number 3 number 4 nekuti katarisa kuti Croatia 24-18 yakasvika kufinali ikarohwa ne France uye futizve titarisa futi Argentinawo yakasvikawo kufinali yakarohwa zvavo neGermany saka ndinotarisira kuti pakati pematimu pakati peFrance neArgentina kana imwe timu Morocco kana Croatia imwe yacho inogona kusangana neArgentina kufinali. Argentina ndinoona iri timu inosumudza mukombe uyu handioni pane chinhu chikagona kuimisa asi kazhinge zvangoitikawo zvinogona kuitika tinotenda zvikuru mova nezuva rakanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwa takarerekera. Tumirai mazwenyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinonzi vanhu vatatu vakafa mushure mekuputika kwakaita mune imwe muzinda unogara vanhu vazhinji pachitsuwa chejezi kumaodzanyemba kweFrance, zvichinzi vanhu gumi nevaviri havasi kuzivikanwa kwavari. Hurumende haisati yazivisa chakakonzera kuputika uku. Mashoko ari kubva kuUkraine anoti nyika iyi yatanga kurwisa zvakasimba nzvimbo yakatenderedza dhorobha rakapambwa neRussia reMelitopol mudunhu reDonetsk. Ukraine inonzi iri kukanda zvombo zvomuchadenga mudunhu iri. Ukraine inonzi yakakandawo nzvombo mune rimwe dunhu rakapambwa neRussia muna 2014 reCrimea.
Vatereri, sokuziva kwenyu, mutambo weFIFA World Cup uri kutambirwa kuQatar wasvika pamukwidza zvino. Kwasara zvikwata zvina zvoga kubva munyika makumi matatu nembiri dzaivepo mutambo uyu uchitanga. Tine nyanzvi mune zvemutambo uyu Brian Musekiwa kuti atiudze zvatakamirira kuona. Brian, ndedzipi nyika dziri kutamba mangwana chipiri?
Makati yenyu mukoma wande. Nyika dziri kutamba mangwana iArgentina neCroatia dzange dzichitamba masemifinal World Cup. Mutambo uyu mutambo uchangosanisa mvura nenyaya yenhau yekuti Croatia ndeimwe nyika ichi inotamba bhora ramazidza ronisa mvura, then Argentina ndeimwewo nyika yekuSouth America inotungamirirwa nenyanzvi yebhora inonzi Messi. Saka vanhu vanenge vachitarisira kuti Messi ahwine against Croatia kuti ati apinde mufinal, ahwine World Cup, chinova chinhu chaanga akatarisira chakangosara mukerera yake yebhora.
Kuswera mangwana nomusi wechitatu pane mutambo zvekare wesemifinal, unomuona sei?
Kusani wechitamba France neMorocco, inova nyika yekuno kuAfrica yakashamisa vanhu to be the only African country kuqualify to the semifinal in the history of the soccer. Saka mutambo oso kusange usinakidza. Morocco inova nyika yashamisa vanhu pasi pese pano kuti yaqualify masemifinals. Saka vanhu vanenge vachida kuona kuti Morocco Italy is the first country in this world kupinda mumafinals ya World Cup.
Todzokera kumutambo wamangwana weArgentina neCroatia, zvinokatyamadza here kuti Croatia yakakwanisa kusvika payasvika apa?
Ya, Croatia hazvina kutishamisa kusvika payasvika apa, because makada kuona matambiro avo, vanotamba as a team. Vana nyanzvi yavo anozoboti zvarimo zvake, but vanotamba it's a thinking team. The only concern yandinayo neCroatia ndeyekuti havazi vanhu vari good rolisa kumbe kugwesa mabhora, havazi vanhu vanogwesa mabhora mazhinji. Makada kuona game ravo neBrazil vakangokreta chance imwe chete vati vaigowesa, and makada kuona even magoals so far havagohwese mabhora akawanda. Musi wechipiri totakamirira kuti tione, but ndinomira neArgentina. You can't bet against a team inotambira Messi, because Messi can do wonders any moment, anywhere, any time, achiita kuti timu yake iwine.
Aiwa Brian, tinotenda zvikuru nemashoko avatipa. Takamirira kuona mitambo yasara iyi, asi tinenge tiri tese zvakare pakusvika mitambo yese yapera. Ndinotenda chaizvo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maNtungamiri Nkomo.